Vari kukwidza pasarudzo yemutungamiriri wenyika vari 23 nhasi vatora mhiko yekuti ivo nemapato avo vachachengetedza runyararo pamberi pesarudzo. Vataura pakutora kwavaita mhiko iyi vanga vakamirira MDCT inotungamirirwa navanelson Chamisa uye vari pachigaro webato iri vamorgan Komichi vati hurumende inofanira kuona kuti masoja ose ari mumaruwa abviswa kuitira kuti maruwa ese muve nerunyararo uye veruzhinji vasagare vachitya. Vakomichi vatiwo vari muchiuto vanofanira kubuda pachena vachitaura kuti vacharemekedza anenge akunda musarudzo zvisinei nekuti akaenda kuhondo here kana kuti kwete.
Zvakare mauto anoshandisiwa kuramba marizalts anenge aitwa election zvakaitika 2008 apo vashangirai vanga vahwina election yavo mauto akapindira akaramba. Tinoda kuti statement dzakaiswa nana general zvina vashe dzokuti hakuna munhu asina kuenda kuhondo achatonga nyika ino ibviswe statement iyo ito retracted. Takatomirira kuti general sinenge Valerio Zanda vataure kunyika ino kuti ahwina ahwina hazvinobasa kuti munhu ane office dzenjao. Tinoda kuti vana venyika ino vatongwe nemunhu anobva kuvahe.
Izvo zvasinirwa nemutauri weMDC yavawatchman Muve vakurawo nechihwai avo vatisarudzo dzose dzakapfuura dzaiitwa zvine mhirizhonga mukati zvaipa kuti sarudzo idzi dzisatambirike.
Nyararo huiske munyika ndofunga zviripo pakuti hurumende yenyika ino ibise masoja ari kugara kumaruzevha masoja ari muzeki zvinge zvipave nokujeka kuti vari committed kana kuti vakazvipira kuti pave munyika muve nerunyararo. Saka munyika hamugoni kuita runyararo kana tine masoja kana kuti vanhu vasinganzwisiki vari kutenderera mumaruzevha vachivhundutsira vanhu. Tisizo kureva kuti hakuna sarudzo dzakasununguka kana tine mauto nemapurisa kana neCIO vari kuvhundutsira vanhu.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly Valaf Momaduku vati zvakakosha kuti mapato asangotaura chete kuti kusave nemhirizhonga. Vaise mapato ngavaremekedze zvavazvipira kuita.
Ndatoona kuti zvizhinji zvatachiunganira panapa zvinoitika nekuti vanhu vanenge vachiita kufungidzirana. Uyezve vatungamiriri vemaelection especially zeki ngavaite zvese zvinofanira kuitwa kuti kufungidzirana kudi kupere. Chese chese chinongoitwa ngavaite vasangomhanya kuzvidefenda. Chakati voti zvakati chakati zvoti zvakati nekuti zvezvisi taakuona zvakawanda zvaakuitika zvisingachaenderani nemutemo. Tisaimbokuti hai varegedzai zeki iite zvakanaka senca varegedzei mutsara but izvezvi takazoona zvimwe zvinhu zviri pachena zvavaikanganisa like zviya zvokuti voters roll ngainge iripo before nomination ndobva vastadza ivhe zvokuti vakanyora mupepa mavo kuti no tichazenge tichiti tichaisa mapicture pavoters roll vaakuti aiwa ndezve polling station voters roll but zviya zvokuti aiwa iye polling station kana ndeye national uchida kuzvisiyanisa haa zvaa zvinhu zvokuda kungongwarisa ngwarisa izvozvizvi vanofanira kuzviavhoida kuitira kuti vanhu vapinde munection zvakanaka.
Vanga vakamirira mutungamiriri wezanu pf uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vaobet mpofu avo vano vemunyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu pf uye vari gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vati sebato riri kutonga pamwe nehurumende vachaita zvose zvinodiwa kuitira kuti sarudzo dzegore rino dziitwe zviri pachena. Imwe nhengo yezanu pf vachafadzwa mugwadi vati kuita sarudzo murunyararo kwakakoshera kusimbaradza chimiro chenyika.
Chokutanga nyika yose kana pasi rose ringava nokuda kuziva kuti muno munyika yezimbabwe runyararo chinhu chinochengetedzwa nokukudziwa zvikuru namapato ose uye noutungamiriri hwenyika inoiyi. Saka nokudaro sarudzo dzino dzakafanira kuva norunyararo nekuti maziso epasi rose akatarisana nenyika yezimbabwe. Tichaindepi uye takanangepi mushure mezvakaitika muna November wegore rapera mwaka wambudzi apo vana vose vakasumuka pamwe chete namapato akasiyana siyana kuti aiwa ngatibvisei hwe rino mudonzo rinova vamugabe vanga vasingachaiti munyika ino. So maziso ose akatarisana nenyika yedu kuti nyika yedu iri kuendeka. Saka zvanupikuti runyararo rwakakosha nokuti kana tichiti nyika yedu yaanyika yejekerere yaanyika yekuti vamabhizimusi ngavauye vaite mabasa avo zvakanaka zvose izvozvo zvinokwanisa kungoitwa munyika ine runyararo isina mhirizhonga isina kukakavadzana isina kutukana asi inoisa donzo renyika mberi rinova simudziro yomaruwa simudziro yemagariro evana simudziro yenyika yose yatino development muchina.
Mutungamiri webato reUnited Democracy Movement amai Violet Mariacha vati kazhinji vanhukadzi ndo vanonyanyorwadziswa pose panoitwa mhirizhonga vachiti zvakakoshera madzimai kuti tarudzo dziitwe pasina mhirizhonga.
Tiri kutarisira runyararo kazhinji sisei vana mai Bhaibheri rinoti we are weaker vessels. Hatifariri zvemanoizi, tiri vanhu yelavhu. Ndozvedu badzi zvatinyanya kugona nekuita vana, mwana wacho woona kuti mwana ari kufara here. Saka izvo zviri kutaurwa nyedzi peace every woman anozvifarira izvozvo.
Sachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, amai Priscilla Chigumba, vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti vaedze kugadzirisana murunyararo kana paita dhakava panguva dzekutsvaga rutsigiro, vashandisa komiti yekomisheni yavo yemultiparty liaison committee iyo yavati ichaumbwa nekomisheni yavo munguva pfupi iri kutevera. VaFrancis Danha vebato rehashtag 1980 freedom movement chinhu chedu vadzingwa pachiitiko ichi nemapurisa mushure mekunge vatukirira amai Chigumba vachiti havafaniri kutaura sezvo vachiti vanofanira kusiya basa, vachivapomera mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka pamberi pesarudzo. VaDanha vakatadzisa kuumbwa kwemultiparty liaison committee svondo rapera nezvikonzero zvimwe chetezvo. Kutorwa kwaitwa mhiko yekuchengetedza runyararo kwaitwa nevemapato ezvematongerwo enyika kwanga kwakarongwa nekomishen inoona nezverunyararo nekupodzwa kwemaronda eNational Peace and Reconciliation Commission. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.